Dawai open up America in August 2016. Dawai ni chikoro ndrugu to the psychology ni minor in criminology. The test of graduate in 2020.
So do you know how to read and do it?
Ndakatanga kunyora ndine 15 years asi ndakazonyatsotanga kunyatsonyora mapoem gore rapere ndopa ndakatanga kuzotanga kuzonyatsoti rege ndione kuti mapoem ndinonyora zvakaita sei and then pandakatanga kunyora ndakatanga kunakidzwa nazvo kuti izvezvi ndakutonya ndinyora mapoem more than zvandaita ndichiri kumba chandinyanyofarira about poets ndechekuti poetry iri abstract. Poetry unokwanisa kutaura it's a universal language. Zvekuti ndinotaura zvinhu zvinoenderana nemunhu wese. Hazvinei kuti ndinobva kuAfrica, munhu anobva kuAmerica, zvinhu zvinoti affecta munyika zvinhu zvakangofanana. Vanhu vese vanoda kudiwa, vanhu vese vanoda kugara pano pekuti vanenge vachiedza kuti vanoappreciatewa, vane vanhu vanovada. Saka those zvinhu zvakadaro zvekuti universal. This is a new reflector through my points of view.
Unonyora nezvei? Tinoona pari zvino tirikuona uri kurarama iwe nealbinism. Zvimwe zvinhu zvaunonyora nezvazvo here?
Ndinonyora nezvakawanda. Ndinonyora dzinonguva ndochitonyora zvinhu zvinei zvichiitika panguva iyoyo maemotion zvandee ndinawo. Saka ndine mamwe mapoems andakatonyora ndichitaura zvandakaona nezvandaiudzwawo nekukura nealbinism. Machallenges andakafesa ndiri mwana mudiki nekukura nealbinism kuti ndakasvika sei palevhu yandiri yekuti izvezvi nyange munhu akataura zvinhu zvakaipa handinetsekani, ndinoziva kuti ndakasvikirwa a greater purpose. Saka ndozvinhu zvandinoona nezvazvo.
Ipo nhoroondo yeupenyu hwako?
Ndiri mwana wekupedzisira mumhuri yevana vashanu. Ndakakura ndichengetwa namai nababa zvakanaka. Baba vangu vakazoshayika muna 2010. Ndakakura ndiri mumba mekuti vana vese taiwirirana ende vana vese taisapotana. Saka izvozvo zvinhu zvakaita kuti even pandaifamba mumastreet vanhu vachindidedza mazita asina kunaka ndaiziva kuti ndikudzokera kumba kune vanhu vanondida. Ndozvinhu zvaita kuti ndiite push through.
Chimboti tsanduro imwe yepoem yawakanyora.
Okay. If only you gentlemen would deserve to be here.
You may look at me, look back at each other and say, look at him, does he deserve to be here? Look at his pale skin, does he deserve to be on this stage? So I will tell you this, my mother is yellow, my sisters are black, and my brother is pale. So you tell me, do I deserve to be here? So who deserves to be here? Is it the black, the chocolate skin that come from the motherland? The blacks that leave no question to whence they came. Tell me, are they the first for the black woman or black man? Are they the ones who deserve to be here? Are they the only ones who deserve to be on this day? Again, I'll ask you, who deserves to be here? You see, this king is called disabled just because he's pale. They cannot stand in the sun for too long. What shall we do with them? Is it right to cast them away? Do they deserve to be here? Are they fit for this day? So right now, I'm telling you that it is all nonsense. We all deserve to be here. As long as you are breathing, you all deserve to be on this stage. Black, white, brown, yellow, pale, we all deserve to be here.